Takavamba sangano re National Social Security Retirees rinonzi Association of National Social Security Retirees. Chinangwa che sangano iri ndeche kutiko ti one kuti ma conditions kana kuti kugara kwe ma pensioners social security scheme ano kwidziridzwa
ne chikonzero chei zvakakosha pari zvino
ne mhosva yekuti mukaona zvakaitika ndezvekuti hurumende payakati iyo bond iyo iri mari yedu iyi neiyo dzainzana ma pensioners National Social Security NASA akanga achiwana vamwe kuma 100 vamwe kuma 80 zvinoreva kuti mari payakazonzi US ne bondi zvasiyana vanhu ivavo vakasara vachitambira mari isingakwani tingada kupa muenzaniso wekuti ko munhu akanga achitambira $1,000 pakachinjwa mariyo munhu iye akasara akutambira $1,000 bond kutaura chokwadi chaicho chaicho 1000 bond inotenga 10 kg upfu ne 500 grams the salt saka hapana tiri kunzwa kuti iye zvino vachati vari kuwedzera kuti iende ku 5 kuri kunzi kuti 5000 here kana $35
inokwana here mari
$35 iyoyo tiri kuitambira mabhondi kana kuri kuti ndizvo chai chaizvo zvamunoona kuti pensioner izvozvi ari kunetseka ari kushupika nekuti kana ari mudhorobha anofanirwa kubhadhara magetsi anofanirwa kutenga upfu anofanirwa kutenga usavi hwekuseva nawo anofanirwa kubhadhara mvura yemunisipariti yakasekera nemari iyoyo haikwani
pane nhaurirano dzinoitwa here musati mawedzerwa mari iyi zvinofamba sei chaizvo
hurumende yacho kana kuti management yenasa ichiita izvozvo kana kuti ichiwedzera idzo dzinonzi mari dzemapensioners tinongonzwa kuchinzanzi zvaitika vawedzera yekuti